This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina kubvumbi 21, 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights roendesa hurumende kumatare zvichitevera kumiswa basa kwakaitwa meya weHarare vaBernard Manyenyeni.
Sangano wakakosha zvikuru. Tiri kuona ikusi kuti nekuda kwekushandika kuri kuita mamiriro ekunze hatichanyatsokwanisa kuziva kuti katumiro chaiko ndepapi maringe nekutanga kunaya kunoita mvura.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari muNew York kumusangano une chekuita nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanosangana nevadzidzi vekuchinhoi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi munyaya dzekuchengetedzwa kwezvakatikomberedza inoti musangano uri kutarisirwa kuitwa kuNew York muno muAmerica wekusainwa kwegwaro reUnited Nations Framework Convention on Climate Change musangano wakakosha zvikuru sezvo uchizadzisa zvisungo zvakatambirwa nenyika zana nemakumi mapfumbamwe nenhanhatu kuParis kuFrance gore rapera. VaBarnabas Mawire vanove mukuru weEnvironment Africa muZimbabwe vanoti kusvibiswa kwemuchadenga kunofanirwa kuderedzwa zvakanyanya sezvo kuri iko kuri kukonzera kushanduka kwekunze kunove kuri kukonzerawo matambudziko ari kutarisana nenyika dzakawanda zvikuru dzichiri kusimukira dzakaita seZimbabwe. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakatoenda kumusangano uyu kuNew York uko kuri kutarisirwa kusainwa kwegwaro rekuParis Declaration iri mangwana. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMawire pamusoro penyaya iyi.
Musangano wakakosha zvikuru. Tiri kuona ikusi kuti nekuda kwekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze hatichanyatsokwanisa kuziva kuti katumiro chaiko ndepapi maringe nekutanga kunaya kunoita mvura kuti inotanga mwedzi upi uye nguva ipi uye mvura iyi painonaya kazhinji inowanzouya isiri yatinotarisira nekuda kwekuti pamwe inouya iri shoma yotadza kuti mberi dzikure pamwe inouya yakawandisa yoparadza. Saka tiri kuti isusu musangano iwoyu unoita kuti vatungamiriri venyika vasaine zvinoitwa pakuderedza aya anonzi maemissions nekuti maemissions kana kuti kusvibiswa kuri kuitwa muchadenga umu ndiko kuno kukonzera kuti pasi kupise kana kwapisa tosanga nematambudziko atinao. Saka ndiri kuona musangano wese musangano wakatikoshera zvikuru musangano weZimbabwe kana takatarisa neiya iyoyi.
Musangano wakadai hausi wekutanga wati waitwa pamusoro pekuchengetedzwa kwezviwanikwa kana kwemamiriro ekunze. Muri kuzoona here zvinenge zvasungwa misangano iyi zvichizoteerwa munyika idzodzi kana zvakaita seZimbabwe?
Chiripata ndechekuti zvinenge zvasungwa zvinotofanirwa kuteedzerwa nekuti chiripo ndechekuti apa paita kuti mwana atsva kudumba amai vatsva kumusana nekuda kwezviri kuitika nekuti tese tiri kubatwa-batwa mumagariro edu nekuti zviri kuitika zviri kukanganisa kwete magariro chete tingati zvemabhizinisi tingati zvezvirwere tingati zvezvii. Saka naizvozvo vanhu vanotosungirwa kuzviteedzera.
Tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi muZimbabwe munoona here vachikwanisa kuzadzisa zviga zviri kutemwa kumisangano yakadai nenyaya dzemamiriro ezveupfumi?
ndinoona kunge zvichikwanisa kutevedzerwa asi tinogona hazvo kumbotitorei chinguva nekuda kwekuti kusazvitevedzera kunogona kuti kana kuti zvinhu zvatinogadzira zvino muzimbabwe patinenge takuda kuzvitengesawo kune dzimwe nyika vanogona kuti zvinhu zvenyu zvakasviba izvi.
Vanga vari nyanzvi mune zvekuchengetedzwa kwezviwanikwa uye vari mukuru weEnvironment Africa muZimbabwe vaBarnabas Mawire vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri webato reMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti bato ravo richabatanidza vechidiki vose munyika zvisinei kuti akadzidza here kana kuti kwete nekuti matambudziko avo akafanana. Vatsvangirai vanoshoropodza mabatirwo ari kuitwa vadzidzi muzvikoro zvepamusoro. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vanamai mazvipira here kuti musunungure Zimbabwe.
Vachitaura nhasi muchinhoi pamahofisi avo mushure mekunge varambidzwa nevakuru vechikoro vepachinhoi University of Technology kana kuti CUT kuchinhoi Training Center kuti vasangane nevadzidzi pachikoro apa, vatsvangirai vati zvakakosha kuti vechidiki vabatane zvisinei kuti vakadzidza here kana kuti kwete nekuti matambudziko avo akaita sekushaya mabasa akafanana.
The academic youth, which is the student council, ne vamwe vasina kuenda kuuniversity vari ma youth, tiite ma programs akafanana because I think the challenge that we face is equally the same. I'm glad that Vabonde has managed to build that capacity in my youth because the future rests with the students.
Vatsvangirai vati bato ravo rinoshushikana zvikuru neupenyu hweuranda huri kurarama vadzidzi muzvikoro zvepamusoro. Vatsvangirai vanoti vadzidzi vari kushaya pekudzidzira pakafaranuka, kushaya zvekudya zvakakwana, uye vanoti vanoshushikana zvikuru nevadzidzi vechisikana vari kupfimbirwa zvekudya muzvikoro nevadzidzisi.
Here is the challenge. Tine munhu anonzi Jonathan Moyes. He's supposed to be looking after your interests. But I don't know kuti vane policy here yekuti how do we look after our students? How do we look after the future labor market specialists vatiri kutraina mumayunivhesiti? Ndandiri kuMSU where 5,000 students are crammed into a mining compound vachimanikidzwa kutenga sadza re$1 from those very same people, ZANU-PF business people who have to exploit vana vadiki vakadaro. The same complaint about sexual harassment by students, by female students, is prevalent throughout the university, throughout the country. Now, unenge uine mwana uchiti ndine mwana ari kuMSU, ndine mwana ari kuCUT, ndine mwana ari kuuniversity. When the dignity of that female student is being undermined because hapana chaanenge ainacho. Iwo ndakaisa mwana kuuniversity. The preoccupation is something else.
Mumwe mudzidzi muzvari Johani Mamombe vati kuti zvinhu zvinake munyika, vechidiki vanofanirwa kuenda neuwandu hwavo kunovhotera bato reMDCT kuti muve neshanduko muzvikoro.
Tichiramba tichingobirirwa tinosvika rini? But in my students, we are the youth, we are the vanguards of democracy, we should defend our vote. And it does a kafir one madzitate guru edu kuonjo and it could independence to celebrate. Are we really independent? One man, one vote, I chemerwa, but Israel up to now, Tiku Daniro na Robert Mugabe, name ZANU-PF yake.
Vadzidzi vanga vakawanda kudarika mazana maviri vanoti vachatanga kuratidzira muzvikoro zvepamusoro pamusana pekushaya pekudzidzira pakakwana pamwe nekukwidzwa kwemari yekudzidza. Vatsvangirai vati vanotarisira kusangana nevadzidzi vepazvikoro zvepamusoro munyika mwedzi mishoma iri kutevera. Musangano wanhasi ndiwo wekutanga kusangana kwevadzidzi nevatsvangirai munyika kwenguva yakareba. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Sangano reReporters Without Borders raburitsa gwaro riri kuongorora mamiriro akaita zvinhu mukutorwa kwenhau munyika zana nemakumi masere dzepasi rino. Zimbabwe inonzi yamboita zviri nani gore rino sezvo yave pachinhano chezana nemakumi maviri nemana muna 2016 zvichienzaniswa nechinhano chechizana nemakumi mana nerimwe gore rapera. Sangano iri rinoti kunyangwe zvinhu zviri kuita zviri nani pane mitemo yakawanda inoda kuvandudzwa kuti vatori venhau vashande vakasununguka. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vaimbotungamira sangano remisa Zimbabwe uye vari mutori wenhau vaRashid Mukundu.
Pane kufamba kwebasa rekusandirwa kufambiswa kumashoko kana kuti remedia kwakanaka kungadai kuri kuitika. Asi zvakadaro tinoona kuti mafungiro anoita vakuru kunyanya vezvematongerwo enyika nevanoona nezverunyararo nekugarisana kwakanaka atingati mapurisa kana kuti vesecurity hakusati kwasanduka. Naizvozvo vatori venhau vachiri kusungwa vakanyora pamusoro pezvehokomhomwe dzine zvaitwa nevatungamiri venyika. Vatori venhau vanotyisidzirwa vakada kunyora pazi dzimwe nyaya dzinonzi aiwaizi musataure nezvadzo. Pane mitemo ichiripo yakaita sana Access to Information and Protection of Privacy Act yagara inodzvanyirira vatori venhau nevanoshandisa mashoko isati yabviswa zvichienderana nebumbiredzwa remitemo. Saka ndikati pachine mitunhu yakati EO iriuda kuti hurumende inge ichifamba kuitira tizoti hazvishuwa tasvika pakuti mabasa ekushandiswa kumashoko asununguka munyika yeZimbabwe.
Vaimbotungamira sangano remisa Zimbabwe uye vari mutori wenhau waRashid Mukundu vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sangano reNational Vendors Union of Zimbabwe rinoti nhasi rasangana nevakafanobata chigaro chameya weHarare vaChristopher Mbanga kuti vataure nhunha dzavo. Madzimai anotengesa mumigwagwa akaratidzira nezuro achiti ari kutyorerwa kodzero dzavo nemapurisa ekanzuru. Uyewo mukuziya nyaya iyi, Marvelous Muhlanganya wewe Studio 7 abata muzvare Value Dick vanoshanda nesangano reNational Vendors Union of Zimbabwe.
Nhasi patasvikako taudzwa kunzi meya havapo, meya vakasuspendwa. Pane nyaya yangobuda munhepfenyuro nemumanewspaper. Asivo meya nezuro patakasvika ndo vakasvika vakatigamuchira vachiti panguva dza8:30 vachiti mangwana munouya ndosangana nemi muchitaura zvose zvamakanga maisa mupetition toona kuti tozvifambisa sei mberi. Asi zvisinei vakwanisa kuzotipa vavari kuti acting mayor Councillor Mbanga ndo vatakwanisa kusangana navo muzuva ranhasi.
Pamasangana navapa mamuri kutaura nhunha dzipi imi nyanya semadzimai?
Kunyanya kumadzimai tatarisa nyaya yeharassment. Kuiswa cheni chaiko kuri kutirwadza mumastreet. Kubatwa kwatiri kuitwa nemapurisa ekanzuru vachitiisa mungoro. Uyezve mamwe madzimai ari kutouyawo achitandanisa mamwe madzimai zvisina kunaka. Nokuti mai vanenge vakabereka mwana mukumusana kanzuro yakauya havachatarisi mwana uya kumugudzura kwavari kuita ari kumusana. Chavari kungotarisa igudzu ravo nokuti ndopavakatarisira pane raramo yavo. Saka vamwe vanopedzira vadonha, vana vari kukuwara, havasi kubatwa zvakanaka. Mamwe madzimai zvinhu zvavo zvatorwa, vari kuzoripota kuti vanozondokumbirwa kana nemasexual harassment aya avanozenge vakukumbirwa nemapurisa ekanzuru nekuburikidza kwekuti vanenge vachidziva kuti vanhu ndopavakatarisira pane zvinhu zvavo zvavari kusvika vachibata.
Saka ivo vatii vamasangana navo nhasi, vati remangwana rinei rakamira sei tichitarisa mvonga mupopoto iri mukanzuru pari zvino?
Ivo chavakwanisa kupindura, vapindura kuti pari zvino kanzuru haina maresources ekuti vashandise. Asi mubvunzo watavapa wango uri wekuti kanzuro inoti haina maresources sei ivo vari kukwanisa kuisa mafuta mudzimota dzinouya dzichititandanisa. Uyezve kanzuro inoti haina mari sei asi vanoramba vachitenga yunifomu nemboma dzekuuya vachiramba vachitandanisa vanhu mumatii.
Muzvare Value Dick vanoshanda nesangano reNational Vendors Union of Zimbabwe vachitaura parunare muHarare naMavelous Muhlanganya wewe Studio 7. Meya weguta reHarare vakambomiswa basa nezuro vaBernard Manyenyeni nhasi vakwira kudare repamusoro reHigh Court vachipikisa kumbomiswa basa kwavakaitwa negurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere. vakasukuere vakamisa vamanyenyeni basa vachivapomera mhosva yekutyora mutemo weUrban Councils Act nekudoma kwavakaita kwakaitwa nekanzuru yavo vaJames Mushore kuti vaite munyori mukuru weguta. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta ravamanyenyeni vaZimbabwe chimbwa vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Taendesa mapepa kwaHigh Court pazuva ranhasi tichiti isusu vakasikwere havana masimba ekuita zvavakaita izvozvo, nekuti bumbire guru remutemo redu reConstitution of Zimbabwe harivatenderi kudaro. Saka nyaya iyi yakamirira kunzwika kudare reHigh Court.
Asika mapepa avo vakasukuere vari kutivo vakamisa vamanyenyeni basa vachishandisa chikamu chemutemo weUrban Councils Act chatingati chapter 114.
Tichiongorora muUrban Councils Act hamunotaura iyi, tinoona kuti iyo masimba ayo haasviki pamasimba ebumbiro guru renyika rinatingati Constitution of Zimbabwe. Saka vakasikwere tiri kuona vachishandisa masimba eUrban Councils Act asiri mubumbiro reconstitution yedu yeZimbabwe. Saka isusu tiri kuti ivo vanofanirwa kutarisa zvinotaura bumbiro guru reconstitution of Zimbabwe, kwete kutarisa Urban Councils Act inova iyo diki takutaura pasupremacy of the law. Constitution of Zimbabwe ndo yatinotarisa.
Asika tichitarisa imwe nyaya yakadai yamakamboendesawo kakumatare mukabudirira yekugwero uku kudare rainzwikwa raigara kuBulawayo, vakasukuereka vakazoendawozve kudare repamusorosoro vachitiwo havasi kuwirirana nemutongo wedare repamusoro. Hamuoni here vachingoita zvimwe chetezvo?
Ichokwadi, pamutemo ivo vanobvumirwa kuti kana vasina kugutsikana nezvabuda mudare vaende kune rimwe dare repamusoro. Asi isusu tiri kuti iro dare ravari kupokana naro rinotori nejudgment yarakaita inoti havasi korekt pamutemo. Saka judgment iyoyo haisati yabviswa nedare repamusoro iro ravaenda kwairi. Saka ivo vane vachifarwa kutomirira zvavangadai vaita kumirira dare iroro repamusoro kuti vaone kuti zveshuwa zvavari kutaura ndezveshuwa here, kana kuti pamutemo mutemo uri kusaidi kwavo here. Asi tiri kuona kuti ivo havasi kudaro, vari kuda kungoramba vachiita zvatiri kufunga kuti isusu hazvisi pamutemo.
VaZimbabwe chimbwa ndo gweta rameya weHarare vakamiswa basa vaBernard Manyenyeni vanga vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, Blessing neZuro akakwanisawo kuita hurukuro navamanyenyeni nezvekumiswa kwavo basa.
Hongu tamba ndaitumira zvishuwa ndaitambira.
Ichiti kudii?
Yanga tichibvisa pachigaro kundibvisa pachigaro chaumeya neukansela nekuda kwenyaya yekusarudzwa kwatakakuva kumunyuwa neguta reHarare.
Pane mazuva amapiwa here kana kuti?
Mutamba mavo hamuna mazuva avaandipa, asi mumakungakunga atinongoziva mamazuva amwatira vari kotiaaii. Mutamba mavo hamuna avanotaura nezvemazuva iwayo.
Saka makwanisa kutaura navo here kana kuti zviri kufamba sei muchienda mberi?
No, handakwanisa kutaura navo. Pari zvino handioni kuti ndichekwanisa kuvafonera here. Hazvisati zvamupfunga dzangu pari zvino kuti ndingavafonera.
Meya veguta raHarare vakambomiswa basa vaBernard Manyenyeni vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti richange richifora mangwana muHarare nekwaMutare richipemberera makore makumi maviri kubva zvaraumbwa. Sangano iri riri kubatsira vanhu zvikuru varombo vasina mari dzekubhadhara magweta. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
Hongu maita basa, mangwana Zimbabwe Lawyers for Human Rights iri kuita iyo inonzi muchirungu sponsored walk, kana kuti kufamba kwechinhambo chinosvika 5 kilometers. Tiri kuzviita muHarare, tiri kuzviita kwaMutare kwatine ofisi yedu yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Tiri kuzviita izvi takananga nekutanga mhemberero yekupemberera makore 20 years eZimbabwe Lawyers for Human Rights yazvarwa muna 1996. Saka tiri kuzviita izvozvo kuti titange kuparura chikamu chekupembera kuwapo kweZimbabwe Lawyers for Human Rights County Bavard. ZeZimbabwe Lawyers for Human Rights tiri kupemberwa muna 2016 re20 years, tichingotarisira kuti za 20 years tichingomhanyidzana nekuchengetedza kodzero dzevanhu veZimbabwe.
Asi tiri kumboona kuti pari kuita mutauro kana vanhu vachida kufora kungava kuratidzira kana kungopinda mugwagwa mapiwa here mvumo nemapurisa?
Izvo takango hatina kuti hatinyanyomirira kupiwa mvumo, takangozivisawo mapurisa sezvinongoitwawo newamwedu ndiwe muchirungu inonzi out of cates, kungozivisawo mapurisa kuti atibatsiro nekuti pavo ndiyo escort yekuti ndo basa remalaw enforcement agents kana vachipa gunawo paescort kana kungochengetedzawo. Saka takangova notifyawo asi hatisungirwi kunga tichivazivisa kana kukumbira kuti kukumbira authority yamataura ayo. Takangovazivisa kuitira kuti vanga vachingochengetedzawo in terms of escort zvisiyango zvinongoitwa, kwete kuti titotomirira mvumo kwavari.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vari parunhare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Uwandu hwevanhu vari kuda kuwana rubatsiro kubva kuhurumende yeAmerica nenyaya yeurombo waderera zvisati zvamboitika makore makumi mana nemaviri apfuura. Vanhu ava vasvika pazviuru mazana maviri nemakumi mana nemasere. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti uwandu huri pasi pezviuru mazana matatu, munongedzo yekuti upfumi huri kuita zviri nani. Ethiopia inoti mauto ayo apinda muSouth Sudan akakomberedza musha unonzi une vana vanodarika zana vemuEthiopia vakapambwa. Vana ava vakapambwa nevarwi vechurudzi cheChimul vakarwisa nzvimbo yeGambel muEthiopia. Vanhu vanosvika mazana maviri vanonzi vakafa mukurwisana uku. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Bato reMDCT rinotungamirwa navamogen tsvangirai rinoti harisi kufara nekupindira kuri kuita gurukota rezvematunhu vasevhi yakasukuere mumashanduro emakanzuru ari pasi pebato iri. Mutauriri weMDCT Vaobert Gutu vanoti zviri kuitwa navakasukuere zvinotyora bumbiro remutemo yenyika. Asi nhengo yeZANU PF inomirira Pelandaba Mupopoma mudare reparamende vaJoseph Chuma vanoti zviri kuitwa navakasukuere zviri pamutemo sezvo riri basa ravo rekuona mashanduro emakanzuru. Rechoto weStudio 7 aita hurukuro nevaviri ava akatanga nekubvunza vaGutu pamire bato ravo pane zviri kuitwa navakasukuere.
Zviri kuitwa nehurumende kunyanya-nyanya negurukota rezvematunhu kana kuti rinoona nezvematunhu vakasukuere zviri kunze kwemutemo nenyaya yekuti tikavongorora bumbiro romutemo rinova ndiro pachirungu Supreme Law of the Land rinopa iro kodzero kumalocal authorities kunyanya-nyanya maurban local authorities kuti vakwanise kunge vachitonga nyaya dzavo dzakafanana nekuti vanhu vanopedza mabasa. Malocal authorities anopiwa mvumo nebumbiro romutemo.
Vachuma, munowirirana nazvo here zvekutaura navaGutu kuti izvo hurumende iri kutyora mutemo pamabatiro ari kuita makanzura eMDC?
Ndavanzwa vaGutu vechitsanangura bumbiro remutemo wedu wenyika yeZimbabwe, asi tanongoona kunge vazokanganawo futi kuti vazviite mention pakutsanangura kwavo inyaya yekuti ko iwo maurban councils akadai marural district councils chero echigona kumira ogawo echigona kuitawo madecisions avo asika ane maministries anoaita over superintend over vechivatarisa vechiona kuti vari kuita zvinhu nemazvo here. Saka kupindira kwelocal government hakusi chinhu chiri pagetemutemo and hakusi chinhu chinoshamisawo futi.
VaGutu, tingati kupindira kuri kuita hurumende iri kuisa zvematongerwo enyika here mukati?
Zvinotova pachena rei kuti kupindira kuri kuitwa negurugota rematunhu vakasukuwere kwava kwepolitiki. Hakunei nechinangwa chekuti maguta ave anonzi ari kuranwa zvakanaka. Ngatidzokerei zvekare kubumbiro romutemo tikatarisana isu nesection 278 kana 278 yeconstitution yeZimbabwe. Inonatsokwenenzvera nokunyora zvakanaka-naka maererano nezvekuti munhu anoita basa rehumeya kana angava chairpesoni weingava kanzo yomutaundi kana kuti kanzo yokumamisha unenge achipiswa pabasa rake nenzira dzipi.
Vachuma, munowirira nazvo here zviri kutaurwa navagutu?
Handifunge kuti tiri tese ipapo. Why ndichidaro? Sematangiro ese avanoita vachibata constitution yeZimbabwe, tinopa hunge tichiongorora kuti pane maprovisions as well aripo anoita kuti kuite kudzidzana pakati pemakanzuro aya nemaministries aya ati kutaura pamusoro emasaga. Minista vakazvikwere zvavaita chete apa ndekuti vaongorora kuti aiwa zvimwe zvinhu tinogona kuzvisiya zvikafamba zvikatikuvadza. Nyambisigwa tine nzira yekuti tigadzise zvinhu nekukurumidza. Even ukatarisa nyaya yameya wekuHarare haana kudzinga basa pasi, asi zvanzi ngaambomira pasaidi apo kuvinzwe ebod ichauya kuzoongorora nyaya yake tione kuti zvinhu zvaari kuita zviri kufamba nemazvo here. Ari kutevedzera mutemo waafanirwa kunge achibata iye sameya. Kana zvikazobuda nebhodhi iyoyo iri independent yazoti aiwa munhu uyu atadza ndopaachazopiwa matongero. Izvezvo apa anzi mira apa iwe pasaidi timboona, because apa tichigutsikana neichi 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 chawaita chiri pachina.
Vachuma, nyika yakawana kuzvitonga muna 1980 kusvika muna 1999. Zviri kuitika izvi mumakanzuro anoranwa neMDC takanga tisingazvione mumakanzuro anoranwa neZANPF. Sei murukuro here kuti ZANPF yazotanga kuziva mitemo yemaguta pakapinda MDC mumuhurumende?
Aiwa, handizoba. Asi chaunopa ndiyo chitarisa. Of course handiti nyaya yepolitisi iripo. Makanzuro aya ekudhara aya aimeka shuwa kuti kana achiita zvinhu aiita zvinhu vechikonsaltana nemaministers acho iwavo anopa kunge vechibatsirana. But apa tane kahabiti kakaipa kekuti uyu auna kushandisa uMDC wake ari mukanzuro, uyu auna kushandisa medu ZANPF wake ari mukanzuro kana ari muhurumende, which is what is wrong.
Ndokubatai zvakare muromo vachuma. Ndiri kuona kuti izvo MDC payakapinda mukutonga maguta muna 2000 isati yapinda ZANPF ndo yaitonga. SemuHarare makanga mina vamuchakavhuta vengwa vakavaka imba pakaitika nyaya dzakanetsa chaizvo, asi ZANPF yana kana kumboenda kumbohamisa basa sei
apo manje kuti ndikomene nechinhu chandisina picha nayo zvingati netei andiziva zvakaitwa navamuchakavhuta vengwa.
Nhengo yeZANUPF inomirira Pelandaba Mupopoma mudare reparamende vaJoseph Chuma vari parunhare Bulawayo. Manzwawo zvakare kubva kumutauriri weMDC TVO Bet Gutu vachitaurawo naRay Choto vari parunhare muHarare. Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8:30 p.m. tiri kutarisa matambudziko anonzi ari kusangana nemadzimai ari kutengesa zvinhu migwagwa yemuguta. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuti tigova kufonerai. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights roendesa hurumende kumatare zvichitevera kumiswa basa kwakaitwa meya weHarare vaBernard Manyenyeni. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari muNew York kumusangano une chekuita nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vasanganawo nevadzidzi kuChinoyi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri ndekusiya mina ndimi yake Mwakalele.